Mangwanani akanaka vatere riti nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 24 mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti zvakataurwa nevamiriri venyika dzemusadhak muZimbabwe handizvo zviri kuitwa nesangano resadhak. Sangano Natural Resource Governance rinoti zvirongwa zviri kutaurwa nesangano reZimpla Holdings hazvibetseri vanoshanda mumigodhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti zvakaitwa nevamiriri venyika dzemusadhak muZimbabwe zvekukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pesarudzo ndezvemanyepo. Vamiriri venyika dzesadhak muZimbabwe vakakorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vakaita sarudzo dzakatsva chena izvo zvisati zvataurwa nesangano resadhak. Mutauriri weCCC vaPromise Mkwananzi vanoti vamiriri venyika dzemusadhak muZimbabwe vakaita zvinofanirwa kuitwa nevamiriri venyika dzose asi vachiti hazvina maturo sezvo sadhak yakazvipira kugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Chekutanga ndechekuti mashoko akataurwa asi chokwadi. Zvamunoziva mese kuti position yesadhak yakajeka zvikuru, yakabuda muripoti yenhumwa dzesadhak dzakanga dzauya kuzoongorora mafambiro akaita sarudzo muZimbabwe. Dzakabudisa ripoti yakabudisa pachena kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka, uyezve budikidzo yadzo haina kubuditsa chaizvo chaizvo zvaidiwa nemhuri yeZimbabwe. Maambasada anogona kutaura zvavo mushure mekunge vamwaot navamunangagwa vanogona kutaura zvavanoda kutaura, asi chokwadi vanochiziva ende kutaura kudai so iyo sadhiki yacho iyoyo iri mushishi kuda kugadzirisa nyaya yeZimbabwe. Saka zvataurwa nemaambasada izvi, aiwa ndofunga ndezvet yanga ichimwiwa kwavanga vari ikoko. Sandiyo pozisheni yesadhaki chaiyo chaiyo.
Vamupananzi, kana takatarisa uwandu hwevanhu vanoenda ikokoko, kunyange hazvo ambasada umwe chete ataura, tingatarisirawo here kuti nyika dzakamiririrwa nevakuru ava dzingabudisawo mashoko kuti havabvumirani nezvataurwa naambasada wekuAngola?
Maonero angu ndeyekuti mashoko anotaurika fanika pagungano rakaita raseranga ripo iroro vari pamwe chete navamunangagwa hasiri watinofanira kunyanyokoshesa. Zvatinofanira kunyanyokoshesa ndeyandingati muchirungu maprocesses ari kuitwa nesadhak. Atinoziva panoitwa misangano yesadhaki nemaresolutions anobuda ipapo ndo zvakakosha, ndo zvefomal, ende zvinenge zvichibuda kuhurumende dzesadhaki, kuvakuru vesadhaki, vatungamiriri venyika dzesadhaki vanova vahombe, uyezve vanova ndivo vanotungamirira vataura ava. Dzimweni dzenguva unogona kutadza kutaurira munhu chokwadi nechikonzero chekuti munenge muri mese, zvinogona kurema kuti utaure pamberi peuso hwake kuti aiwa zvamakaita hazvina kunaka. Uyezve munoziva kuti sadhaki inofollowa yatinoti quiet diplomacy. Zvinowanika uno muAfrica tinokunyarava nekuremekedzana kwakanyanya zvekuti munhu ongonotadza kumutaura chokwadi pamberi peuso hwake, asi chokwadi uchiziva sadhaki chokwadi inochiziva yakatinyora iri mushishi kuchigadzirisa chekuti ndavo sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka, budikidzo yacho haina kubuda zvakanaka. Kushure kwazvo vamunangagwa nebato ravo rezanupf vakazoenderera mberi vachitanga chirongwa chekushungurudza vana veZimbabwe kusanganisira kutouraya chaiko Bishop Masaya kana mutumbi wake ndifunga kuti watu watombodii. Saka zvese izvi zvine chekuita nesarudzo dzakaitwa, zvine chekuita nematambudziko akatarisana neZimbabwe anofanira kuti agadziriswe. Hakuna nyika inofanira kugara pasi ichizviti tisi hurumende kugara kuronga kuuraya vanhu, kugara kuronga kushungurudza vanhu. Hurumende inofanira kugara kuronga kuti vanhu vagare zvakanaka, ivandudze nyaya dzeupfumi, isimudzire kodzero dzevanhu, vanhu vafile secure and safe munyika mavo.
Vamukwanisi, kana takatarisa mashandiro ari kuita SADC kuti havasi kubuda pachena kuti vanoda kuita chii pamusoro pezvinhu, mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Takatarisa ripoti yavakapiwa nechikwata chavakatumira kuZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa, asi kusvika pari zvino hatisati tanzwa kuti iyo SADC iri kuita inoda kudii nenyaya iyi. Asi toona zvemaambasada avo vachiuya vachitaura zvinhu zvakaita seizvi, munofunga kuti ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe vanofungei pamusoro peSADC? Uye zvikuru ndezvekuti ivo vanhu veruzhinji muZimbabwe vari kufunga kuti chii chiri kuitwa nebato renyu RCCC?
Chekutanga ndechekuti SADC ndofunga kuti yakaita basa rakanaka. Kutaura chokwadi kwayakaita paripoti nekubuditsa ripoti nekuramba yakatsikirira kuti nyaya yeZimbabwe irambe iri paajenda yeSADC nekusarudza nhumwa dzinofanira kuuya kutaudzana navamunangagwa navanelson Chamisa kuti vazame kugadzirisa mamiriro akaita nyika. Ndava nyika haina kugadzikana, zvinhu zvakakosha zvinogona kutora hazvo nguva, asi SADC ari kuti riibve rinofanira kunyatsokwata. Uyezve kana muchidhila nevanhu vakaita sati kudhila navo iro, munoshanda muine inonzi caution kuitira kuti munyatsova manaja, munyatsovabata zvakanaka. Kana kuri kuti benzi rakara rakabata mwana, hamuri svasvaidzi, muri rinonyengetedza svika matora mwana kubva kwariri. Saka mashandiro ari kuita SADC ari right, angatorawo nguva, asi panofanira kuitwa mune zvakanaka, tonyatsobata mwana wedu zvakanaka, asapfunzirwe pasi, oiswa pasi mune zvakanaka. Ndofunga ndo strategy, yandingati strategy murungu muchirungu iri kufollowewa neSADC. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuramba vaine tariro mumaprocesses ari kuitwa neSADC nemaprocesses ari kuitwa nebato RCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndingatoda kutaura ndichiti musuno dare guru Citizens National Assembly rakagara rikabuda nemaresolutions akasimba, achataugwa nezvavo munyika, achataparura munyika kuudza vanhu kuti ndo gwara rataa kutora, tichibetserana neSADC nemamwe mapoka akasiyana siyana anoda kuona Zimbabwe ichifamba zvakanaka kusvika Zimbabwe yanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato RCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Hatina yedu kukwanisa kubata mukuru wevamiriri venyika dzemuSADC muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo. Kambani yeZimplow Holdings Limited inoti ine urongwa hwekusimbisa basa raro munyika. Kambani iyi inoti zvairi kuita izvi zvichabetsera mukusimbisa basa rezvezvicherwa rarinoti riri kufamba zvakanaka munyika. Zimplow inoti iri kutora danho iri pamusoro pezvariri kuona zviri kuitika mumabasa ezvicherwa. Izvo rinoti zvinoratidza kufamba zvakanaka. Vachitaura kuvatori venhau, mukuru weZimplow Vavimbai Nyakuza vanoti kambani yavo iri kutora danho iri pamusoro pezvariri kuona munyaya dzezvezvicherwa, asi nyanzvi mukurwira kodzero dzevanoshanda mumigodhi vari mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai maguhu vanoti kucherwa kwezvicherwa munyika hakunei nekusimudzira kana kugadzirisa zvinhu munyika vachiti deno basa rezvicherwa riri kufamba zvakanaka paideno pane zviratidzo zvekuti basa rezvezvicherwa riri kubudirira
Pane mashoko ataurwa namuzvare vimbai nyakudya pamusoro peproject yao vachitiwo pari zvino mari haisi kunyatsa kuwanikwa munyika kana kuti mari haisi kunyatsa kutenderera munyika uye mabanks haasi kukweretesa nekuti mari ishoma munyika izvozvo zvoga ndozvinotionesa kuti mining iri kuitika muZimbabwe haina chekuita nedevelopment yenyika yedu dai mining yanga iri kushanda nekuwanda kuri kuita ari kunzi mainvestor nemarori atiri kuona ekuti dzimwe nguva bhodha rekwamutare rinoita kunga ravharwa nechikonzero chekuti marori anenge akaenda kana for about 4-5 kilometers achimirira kuti ayambuke akatakura maminerals taifanira kunge tichiona mabanks vachidaidzira kuti vanoda maloni huyai asi nekuti mari iri kubva kumaminerals ivavo haisi kupinda mufinancial system yenyika iri kupinda muhomwe dzevanhu vane masimba yochengeterwa kune dzimwe nyika shoma ndiyo inochengeterwa pasi pepiro mabanks haana chinhu anonzi mainvestor acho zvikuru sei machina kapinda mubhengi haufa wakaona muchina mubhengi rezimbabwe achibhenga maprofits avo munyika yedu vanongobuditsa maminerals vachinovatengesera kunze mari yacho inovaka dzimwe nyika
saka vamaguhu munofungei nezviri kurongwa izvi
zvida kuitwa nezimplo vari kungotedzerawo zviri kuitwa nevamwe vari kuona mukana zvechokwadi mukana uripo especially hukoronyera hwekuti unochera maminerals achibuda hapana anobvunza kuti mabhadhara marii matakura huwandu hwakaita sei hwemaminerals vazhinji vari kubatsirwa kungobuditsa zvinhu izvozvo nekuda kwepolitics vanhu vanenge vaine simba rekuti uyu haabvunzwi saka handifunge kuti chipane chingashamisa kuti avo vakuonawo mukana nekuti vazhinji vaita mabillions kuburikidza nemaminerals emuzimbabwe ndo gwarara vari kuda kutora
avo vange vari mukuru wesangano rinowira kodzero dzevanoshanda munharaunda yezvezvicherwa vafarai maguhu vari parunhare nestudio 7 sangano rezimbabwe cross border traders association raburitsa gwaro rinoti chero hazvo vachitambira zviri kuitwa nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika zvakaita semitengo nekubvumidza vanotenga nekutengesa kupinza zvimwe zvinhu kubva kunze pachine basa rinofanirwa kuitwa kuti vemisika vezvitoro nevanotenga nekutengesa mumigwagwa vasanyanya kusiyanisa mitengo kuitira kuti munhu wese awane chouviri kubva mumabhinda uko avanoita mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe zvizhinji.
Isu tiri kukurudzira kuti takananisana nebudget kwange kwaine kukurukura kwakatidzamei nevanochavanzvika vari muinformal economy muinformal economy mune hwekuchavanzvika nekushandiswa kwakawanda asi maprincipals nemafomula nemarongedzo anoita zvinhu anenge akapitswa zvakanyanyisa tichiteera zvezvapinoti conventional economies kana nabuzishaiwa mashoko echirimi saka ndiri kuti tikadzokera back to drawing board tinogona kutoona vashandi informal economy vari kuprodusa upfumi vanogona kubatsirika vanogona kucontributa kuikonomi at the same time as the people in Ukraine. The evil that is Zaka, it's about consultation.
Tarisevo noro onde kubva kumashure uku zvinosimbofambiswa sei panenge pachigadziridzwa nyaya dzamabhajeti idzodzi nezvimwe zvose zvamabata izvi.
Takatarisa mamedias akaita in the past isu position yedu samacross-border traders ndeyekuti kune unfair enrichment inoitika namacartels namabig players vanovharira zvinhu zveextend yekuti zvimwe ngiri mamwe maprize distortions atinosangana nawo muno muzimbabwe ane chokuita nekuti pane vakuru vahombe vanobva pamusoro peparticular value chain. Saka kuti tiesere tichiisagoriginal parity tichikombere nezvinikitika nedzimwe nyika when it comes to mabasic commodities zvinotibatsira kungoingiriza competitiveness.
Tingatarisawo kuti kumashure uku panosiitwa izvozvi zvokubatanidzwa kwemabhajeti awa hamuna here vanosimbokubvunza ivo muono wenyu kuti zvifambe nenzira yamunenge muchitarisirawo kuti imi ifambe nazvo.
Ndakabvunzwa ndinogara ndichibvunzwa for the past 10-15 years ndinotaura izvozvi kakawanda ndichiita masubmissions but kune vamwe interms yematechnocrats whothink they have got policy vane monopoly yepatriotism vane monopoly yeruzivo vasingangodingekonsulta nyange ndiziva zvamupiringe zvandoziva nezvedinakombudidadika hazvii consulted they accept but mapolicies anoramba kuteereza dzinozvikira neadam smith nemaprofes.
Ndoda kuti nditsvagewo kuti imimi zvamunenge muchidavo ndezvipi zvamunotarisira imi kuti dai zvichifamba nenzira yakadai zviri mugwara ratinowisirawo.
Ndoda kungotanga nenyeyemusika intelligent creation zone tindotarisa distribution yechikafu chedu kubva kunoita mapoteto achibva kwaanobva achiuya mutaundi nezvimwe if we sit around tikaita 6-3 nichizaya yakaugara ichingori namachakwi takange tichikolekta revenu inodyiwa necentral government nelocal government naiyo vanosenza panisika yacho vati vange vachitoziva revenu.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunhare neStudio 7.
Nyaya dzemitambo, mutumbi waGeorge Chigova, uyo akambotambira chikwata cheDynamos neZimbabwe, wakaendeswa nezuro kuRufaro Stadium nedzimwe nzvimbo kunoonekwa nekuonekana nevatsigiri venhabvu munyika. Chigova akashaya kuSouth Africa nechinofungidzirwa kuti chirwere chemoyo. Vatambi venhabvu veDynamos nezvimwe zvikwata ndivo vainge vakatakura mutumbi waChigova. Mumwe wevakataura kunhandare yeRufaro vakarumbidza Chigova semunhu aive nerudo uye nechipo. Chigova anotarisirwa kuradzikwa kumusha kwake kuChivhu nhasi.
Chovambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mapurisa aifanirwa kupiwa magwaro avo mushure mekupedza kudzidzira basa rehupurisa kana kuti pass out parade. Vanzi vambodzokera kudzimba dzavo. Izvi zvinonzi pass out parade iyi haina kuitwa pamusoro pekushaikwa kwemauniform matsva emapurisa aya. Senate mudare resenate amai Madol Chinomona vanoshora kumbunyikidzwa kwemadzimai anomirira vanhu mumatare resenate. Amai Chinomona vanoti izvi zvinodzikisa kuimbiwa kwemadzimai mubasa ravari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kunzi chinashi ndinogara kwaseke kwaziko. Sekuna kwangu angu uyanunzisha bangu azonyanyo, uyanunzisha bangu anyanyo. Nekuti ma MPs vano vakasarudzwa nevanhu. Ma MPs vano vakadibwa nevanhu vano vakavatenda kuti ngavaende vanotimirira kuhurumende. Handiti kati ngavaende vanotimirira kuparliament. Kati vanhu vangodzingwa kudzingwa ngo imbwa. Vazanupevu ndiyo yega yekuda kusara yachitonga yega. Pazvatukura pazanupevu apa zvinhu zvakaita zvirongo. Vasiye vanhu vakasarudzwa nevanhu zvido zvevanhu. Vanhu vaite zvinhu zvavakatongana nevamwe muparliament. Tinotenda hangu Studio 7 kuti panzisana.
Vana mudhara akajonga inzwa yekanyaya iripo. Kana zvinotobudirira mukati meupenyu siyana nemazimbabwes. Mazimbabwes mudhara hapana kana production yavo. Ukasadzvinyirirwa napuresidendi unodzvinyirirwa nereti. Ukasadzvinyirirwa nereti unodzvinyirirwa naminista. Mudhara siyana nemazimbabwes. Vana kana nemusoro ba. Rurudzi rekupedzisira rakatodhakwa manje pano panyika. Rurudzi risina kana nemusoro ndokudzendara.
Onga natsanonoka wande nyaya yatakutaura kana panyaya yekuti Zimbabwe bato reZANU-PF ndarigare tichidziva kuti Zimbabwe aisiye ZANU-PF. Zimbabwe ndiye vagari vemuZimbabwe. Zimbabwe ndiye SADC. Zimbabwe ndiye AU. Aisi yavo nokuti vanhu vari kune nyika dzese dziri kuenze dziri muoya wedu munomu dzinouya munomu muZimbabwe vanhu vava vanoshanya zviya munomu. Saka ndavarege kuda kuita sepamusha pavo kana kuti sepamba pavo pavanogara. Ndavatikwanire vatiitire hunhu. Muvaudzise kudaro, musaregedze kuvaudza, vatiitire hunhu nokuti izvo hazvitifadzi. Nyaya yekuti vanhu vashoma mukati menyika yeZimbabwe ndivari kuona life yavo ichivafambira zvakanaka nekuda kwemari dzavari kupuwa neZANU-PF. ZANU-PF neti takarwa hondo takasunungura Zimbabwe. ZANU-PF haina kurwa iri yega. Tine mapati akawanda akarwa naZAPU nemamwe akatowandisa vakatorwa hondo iyoyo. Saka ndavarege kuita nzisisi takarwa hondo. Tine ana baba vedu, tine ana sekuru vedu vakaenda kuhondo iyoyo kunorwa. Ndavagari vachizoti munhu wese ari muno muZimbabwe ane hama yake akafira nyika inoyi achirwa. Saka mwadzi vatiitira zvakanaka vabude pachena, kwete kuda kutinyepera pano zvese zvavari kutaura. Hapana pavanotaura chokwadi, zvinhu zvavo zvese ndezvekunyepwa. Muvaudzise kudaro vatikwanire.
Makadini makadini vana mukoma Jonga paStudio 7 apa nevamwe vese vana mukoma Wande. Ini ndinoitwa Taurai Matenga. Zvakaoma hazvo. Mhuri yeZimbabwe yashurukirwa zvachose nemaitikiro ari kuitwa nevakuru vakuru vakabata zvigaro zveZANU-PF. Handifungi kuti chero naivo vari kuZANU-PF vacho vanozvifarira zvokuteura ropa. Kana vari vanhu vanoshamwari vaifanira kuita zvimwe zvinhu vachidini, vachiziva kuti kudenga kuna Mwari. Zvisinei, tinotenda hedu Nelson Chamisa ngarambe akangotsika madziro akadaro. Nerimwe remazuva Mwari uchapindira, nokuti panogumira munhu Mwari unopindira. Tatenda.
Masera sei muri yeZimbabwe, kuri sei kwamuri? Ndoto inspekita zvakuti nyika yangu ichanaka, nyika yeZimbabwe ichanaka. Todzoka kumusha, tunoshandira ikoko takagarisika nemhuri. Vakomana taneta isu kuita vatorwa kune dzimwe nyika, zvinhu zvinorwadza. Zvoda kuti nyika yedu inake, tidzokewo kumusha kuidu kuzimu. Vanatikabwangu ngavatinyarewo, vanatikabwangu anotumwa nezano, vanatikabwangu ngavatinyarewo, ngavanyare mhuri yeZimbabwe. Western of South Africa, tatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. vanhu pasi pose vava kuziva kuipa kwezvirwere zvinotapuriranwa zvakaita sedenda recovid-19 iro rakauraya mamirioni nemamirioni evanhu nekusakadza upfumi hwenyika zhinji pasi pose. Gurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti nzira yekukunda matenda awa ndeyekushanda pamwe chete kwenyika dzepasi pose, vachiti chirwere checovid-19 chakakundwa nekushanda kweAmerica nenyika dzepasi pose. Kuti tigadzirire zvakakwana matenda achauya, bazi reAmerica reState Department rakaparura chirongwa chinonzi Bureau of Global Health Security and Diplomacy, vachiti chirongwa ichi chiri kushanda nesimba kuunza simba nechinangwa cheAmerica mukufambidzana nedzimwe nyika. VaBlinken vanoti America iri kushandisa chirongwa chemutungamiriri wenyika weAmerica chinonzi President's Emergency Plan for AIDS and Relief, kana kuti PEPFAR, sechidzidzo chinodzidzisa vanhu kuona nekurwisana nezvirwere zvinotapuriranwa, vachiti PEPFAR iri kuparadzirwa kune dzimwe nzvimbo senzira yekubetsera vari kurwara nedenda iri. VaBlinken vanoti imwe nzira yavari kushandisa ndeyekubatana nemasangano ari munzvimbo idzi akaita seAfrica Centers for Disease Control and Prevention, Pan American Health Organization uye kubetsera makambani anogadzira zvinhu munharaunda idzi sezvatiri kuona munyika dzinosanganisa Senegal neSouth Africa. VaBlinken vanoti America iri kuita izvi kuti nyika zhinji dzikurumidze kutsvaka nekuparadzira mishonga nezvekudzivirira zvirwere. VaBlinken vanotizve America iri kuedza kuunganidza vanhu pasi pose ichishandisa chirongwa chebhanga repasi pose reWorld Bank's Pandemic Fund mukuedza kubetsera kurwisana nezvirwere zvinotapurirwanwa zvemakore ari kuuya. VaBlinken vanoti homwe yemari iyi iri kuita basa guru mukuvaka nzvimbo dzinoongorora zvirwere zvematunhu emunyika idzi uye kudzika zvinokwanisa kunyevera vanhu pamusoro pezvirwere zvichauya. VaBlinken vanoti kubva zvatanga chirongwa ichi, America yabetsera nemari inoita mamirioni mazana mana nemakumi mashanu, kana kuti US$450 million, icharamba ichishanda nevamwe mukuunganidza vanotsigira zvinangwa izvi. Vanoti zvakare America iri kusimbaradza kuchengetedza nekusimbaradza zvevanobetsera mune zveutano vakaita seWorld Health Organization. VaBlinken vanoti America ichashanda nehama shamwari nemamwe masangano anoonerana navo nekuti kushanda pamwe chete kunobudisa mapudzi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti zvakataurwa nevamiririri muZimbabwe venyika dzemuSADC handizvo zviri kuitwa nesangano reSADC. Sangano reNatural Resource Governance rinoti zvirongwa zviri kutaurwa nesangano reZimplow Holdings hazvibetseri vanoshanda mumigodhi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.